Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 Gumiguru 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bazi reCCC reCitizens National Assembly rakaita musangano mukuru muHarare nezuro rikakurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine uremi hwemadhora makumi mashanu kwava kukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga sanganani World Tourism Expo chiri kutanga nhasi muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera musangano weCitizens National Assembly wakaitwa nezuro nebato reCitizens Coalition for Change, gungano iri rakanyorera tsamba kuSADC richikumbira kuti SADC ibetsere mukuunganidza vakuru vemapato ezvematongero enyika nevamwe vemasangano ane chekuita nezvemamiriro akaita zvino munyika kuti gakava riripo ripedzwe pamwe nekugadzirisa nyaya yezvakabuda musarudzo. Mugwaro kuvatori venhau mutauriri weCCC vapromise mukwananzi vanoti zvichiteverawo mabatirwo akaitwa nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeparamende dzeCCC kubva muparamende, bato ravo rakanyorerazve kumasangano eparamende anoti Interparliamentary Union, Africa Caribbean and Pacific European Union Joint Parliamentary Assembly, Pan-African Parliament neSADC Parliamentary Forum vachizivisa nezvakaitwa navaJacob Mdenda. Gwaro iri rinodavo kuti vose vakasungirwa zvematongero enyika vabudiswe kubva mumajeri. Heino hurukuro yataita navamukwananzi.
Abvumirana kunyorera tsamba kuSADC kuti ibatsire kuunza hurukuro kutaudzana pakati pevatungamiri venyika atinoziva muno muZimbabwe, Advocate Nelson Chamisa navamunangagwa, kuti payana netswane nyaya yenational crisis igadziriswe vanhu vawane kugara zvakanaka, nyika iwane kugadzikana. Chechipiri, tanyora tsamba kuparamende tichiudza Speaker of Parliament vamudhenda kuti hakuna nhengo yeparamende yakasarudzwa pasi pesangano reCCC rinotungamirirwa nababa Advocate Nelson Chamisa vakaitwa record. Naizvozvo tavapa 14 working days kuti vagadzirise panga pakanganiswa mushure munge vateedzera tsamba yenhema kuti vagadzirise vadzosere nhengo dzedu dzeparamende kuparamende. Chechitatu, tanyora zvakare imwe tsamba kune dzimwe nhengo huru dzemaparamende epasi rese dzakati wandei dzinosanganisira the Pan-African Parliament, the SADC Parliamentary Forum nedzimwe dzakawanda, tichivatsanangurira kuti parliamend yeZimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Ngavabatsire zvare semaboka eparamende kumweka shuwa kuti parliamend yeZimbabwe haishandiswe kungoshungurudza nekungorekhola vanhu neCCC zvisina maturo zvisiri pamutemo. Chechina, tawirirana zvakare kuti vamwe dzimwe nhengo dzedu dzose dzeparamende dzisina kurekholewa dzimbomira kuenda kuparamende kusvika nyaya yagadziriswa, kusvika vamudhenda vadzosa maparlamentarians edu akaitwa rekodi zvisiri pamutemo. Chekupedzisira, tawirirana semusangano weCCC kuti isisu takupa vana veZimbabwe yatingati isusu tikuvaisa on notice kuti gadzirirai kana zvese zvaramba, dialogue yaramba, kutaudzana kwaramba, zvese zvakagwa zvaramba, tisazenge taakutarisa kuti titore matanho ekumeka shuwa kuti vana veZimbabwe vanoshandisa nzira dzirimo mubumbiro remutemo wenyika kutsvaga kuti vadzose kodzero dzavo dzekuti vatungamiriri vavanenge vasarudza varemekedzwe, vasangobviswa zvisina maturo zvisiri pamutemo.
Mataura kuti mavapa mapa vamudhenda mazuva 14 kuti vagadzirise nyaya. Pane mutemo wavatyo here sokuziva kwenyu?
Tisi handisi gweta zvangu, hatisi magweta, asi zvatinoziva ndechekuti mutemo hakuna mutemo wavakashandisa kurekola vanhu. Vakashandisa tsamba yanga yanyogwa nemunhuwo zvakamukufamba mustreet. Tisa ndizvo zvinofanira kuitwa pamutemo. Zvine maprocedure, zvine maprocesses, bato rinorekola munhu. Rinofanira kutogoenda muconstituency macho moitwa mapetitions ouya kucitizens national assembly, zvotendwa. Munhu achopiwawo mukana wekupindura zvaanenge achipomegwa kusvika zvazadzikana kuti aiwa munhu uyu ane mhosva inokonzeresa kuti anofanira kunge aitwa rekodi. Zvozvoendeswa kupalamendi. Nemunhu anenge ane mvumo yekukoresponda nepalamendi panyaya dzacho, in this case munhu iyeye ndi president wedu Advocate Nelson Chamisa.
Mataura pamusoro pekunyorera kusadhak zvekare. Asi vanhu vanga vachakangomirira kuona kuti sadhak inoita sei pamusoro pesarudzo dzavakati hakuda kufambiswa zvakanaka. Munoona sekuti sadhak inoda kugadzirisa zvinhu muzimbabwe here, zvikuru sei nyaya dzakatarisana nesarudzo uye nezviri kuitika pari zvino?
Sadhak inoda zvikuru kugadzirisa nyaya idzi muzimbabwe. Ndosaka yakataura chokwadi icho zvanga zvakaoma kuti aiwa sarudzo dzina kufamba zvakanaka. Izvo zvinozvakaratidza kuti sadhak yakazvipira kubetsera zimbabwe kuti iite sarudzo dzakanaka. Uyezve sadhak yakatipotibatsira makore apfuura kubva muna 1980 takabatsirwa nesadhak panguva yehondo yechimurenga muno munyika. Muna 2009-2010 takabetserwa futi zvakare nesadhak ichitiyananidza kuzokreta yainzi government of national unity yakanga iripo. Asi tsamba yatanyora nhasi yasiyana nezvanga zvichiitika zvesarudzo. Zvesarudzo zviripo tikuramba tichipfusa kuti sadhak tarisirai ongoro yenyaya dzesarudzo. Asi tsamba ndeyekuti in addition to nyaya dzesarudzo dziri kunetsa, madii kumboyananisa vatungamiriri venyika varipo, Advocate Nelson Chamisa navamunangagwa nemamwe mastakeholders akatikoshera akaita semachechi, civil society, labour organizations, business people and so on and so forth, paita multi-stakeholder dialogue yekutaudzana kuti tigadzirise kusagadzikana kurimo munyika.
Mataura zvakare vapananzi kuti mabvumirana kuti vakasarudzwa veTCCC vambomira kuita basa kuparamende nekumakanzuro. Munoona sekuti igwara rakanaka here? Hamufungi kuti zviri ndani kuti vaende kubasa vanomirira bato renyu pane zvinenge zvichiitika?
Zvatinenge tichitoshuvira ndezvekuti vaende kubasa vanomirira bato redu. Ndokusarudzwa kwavakaita ndodonzvo ravakatumwa nevakavasarudza kumaconstituencies nekumawards avo, ndozvinofanira kunge zvichiitika. Asi hazvisandizvo zviri kuitika. Tiri kuona kuti parliamendi yakuda kuitwa dare renhando rekuti vamudhenda anenge achingoita zvavanoda naro. Saka tinofanirawo kumbokwinya tigoratidzira kuti aiwa zvoda kuitwa izvi zvekutamba neparamendi, zvekuti hazvina maturo muparamendi, hatitenderani nazvo, zvinofanira kumira. Hatina kuti maparamendarenzi edu haasisiko kuparamendi, tangoti vambomira kuenda kuparamendi kusvika vamudhenda vadzosa maMPs edu akabvisiwa zvisiri pamutemo.
Avo vange vari mutauriri webato reTCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Bato riri kutonga reZANUPF rinoti harinei nezvekunetsana kuri kuita vanhu muTCCC. Sangano rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende pamwe nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe kuti vagadzirise dambudziko ratarisana nevanofamba nemabhazi nemichovha rekurambirwa mari yemunyika ine huremu hwemadhora makumi mashanu. Mutauriri wesangano iri vaGeorge Tafadzwa Goliath vanoti dambudziko iri harisi kuvafambi chete asi kuti kuna vamwe vemisika nezvitoro vari kurambavo kutambira mari iyi, iyo yavanoti ndiyo yave duku pane dziri kushandiswa. Vanoti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika, veruzhinji havachadi kutakura mari yakawanda asi iyo isina huremu kana yave kushandiswa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaGoliath.
Zvinhu zviri kuitika kumichovha havachadi mapisidhoranota nechikonzero chokuti kana akapuwa kana 10,000 chete inenge iri mari yakawandisa zvikuru zvekuti akwanisa kuita munhu umwe mari inofanira kunge ichibatika ichisvika munhu kana wakaibata anenge wakabata chibhiriki chemari saka vanhu vakuda mari dzine madzimu mishini anokwanisa kusvika munhu umwe vachifamba nadzo kana kuti vachitenga inonetsa futi zvakare kuti uverenge mari iyo inokutorera nguva saka vanhu vanoita zvinhu zvisingavapedzeri nguva nekuti manota amamanoti emari diki apa inflation yacho kusvika kwemari kwacho kuriramba kuripo saka vanhu vanoita zvinhu vaitisa nyore maonero ataita kuti munhu haazi kuramba achiverenga kana 2,000 yekukwitisa kombi kuenda ende pfupi dzepedyo muHarare sengani anambare ndokunyange zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari iyoyo irambwe nekuti vanhu hadidi zviramba vachinoverenga veinga mari idzidzi.
Tanzwa mutevedzeri wegurukota rezvemari vadhefiti Munangagwa vachitaura kuti vese vari kuramba mari vari kutyora mutemo uye hurumende ichatora matanho. Imiwo munotambira sei shoko rehurumende irori?
Kana zvichikwanisika tinongotevedzera izvozvo kana zvangotaurwa naminista kuti zvinge zvichiitika. Tinonetsa manje tisingazive kuti vanozenge vachichengetedza mutemo wakati maenforcement officer vanenge vari pese pese here panenge pachiitwa matransactions akadaiwo ino panenge pachizonetsa asi vanhu vari kutiramba unotoona imwe yakaraswa pasi kuratidza kuti mari iyi hatina simba kana mwana ari kuiramba achiti aiwa mari hachaidini.
Saka imi imari iyi hamuri kuda kuti ishandiswe munyika munoda here kuti kushandiswe mari yekunze kana kuti muri kukurudzira kuti hurumende iwedzere mari hombe?
Isu tiri kungokurudzira kuti hurumende inofanira kuita kuti yerizhinji varerikwirwe zvichienderana nemamiriro akaita zvinhu nekuti mari hakukutanga nhasi zvinhu zvakamboitika makore apfuura zvekuti mari inorambwa takatanga tine ma$10 akarambwa tikapinda mutwendi akarambwa uyezve tapinda mu50 zvii zvagara zvichingoitika kuti mari kana yawandisa inonetsa kutakura ndo maonero ataitawo kuti vanhu vanga vachitaura kuti mari inonetsa kutakura kana yawandisa mari iyoyo saka vamwe vakuiramba kunyanya vanotenderedza mari vanoiramba uye zvakare havana masikero kana zvisina zvinoverenga mari yakadaro nokuchimbidza.
Mutauriri wesangano repassengers association of zimbabwe vageorge tafadzo wagoliath vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Vamwe vatsigiri vebato reCCC kumatunhu akawanda kumaruwa vari kupomera bato reZANUPF mhosva yekuvanyima mbeu nemafertilizer pasi pechirongwa chehurumende chePresidential Input Scheme kunyange pachishandiswa mari dzemitero inobhadharwa nevanhu vose munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 mumatunhu akaita seMasvingo, Midlands, Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East pamwe nekuManicaland vari kuti bato reZANUPF rakatoudza makanzura pamwe nemasabhu kuti vasanyore mazita evese vanozikanwa nekutsigira bato rinopikisa iro rokuita kuti vasapiwe zvikwanisiro zvekurima. Mugari wekurasa kwagutu vaEdward Chagonda vanoti vakatoudzwa nasabhuku vavo kuti havana chembwa rwende runo sezvo vaitsigira bato rinopikisa hurumende musarudzo.
Ichokwadi ichozvo vanhu vari kunyimwa mbeu vachinzi vaitsigira TCC instead ZANUPF vari kutonyimwa kuti vari kutoshaya kuti vokavirei pavari kupinda kumberi uku vanenge vatsigiri veTCC hanto vatori mudambudziko rakakura zvingaiti shauri vanokavirei rwendo runo vakaipa vakomana vanamira zvakanaka.
Imwe nhengo yeCitizen Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vati mudzimai wavo akanyimwa mbeu kuguruve kumashonaland central.
Ndimunga pane vhidhiyo riripo rakatorwa mudzimai wangu achitoshungurudzwa nekomiti yacho inohoresa mafetereza. So inyaya inotozikanwa ende zvinotozikanwa munyika kuti vanhu veTCC vanhu veopposition vanonyimwa mbeu ende mbeu yacho inenge iri mbeu yehurumende. Chese tiri muhurumende but chinotishamisa ndechekuti vanotora side yekuti vanopa vanhu veZANUPF.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekugokwe kabhuyuni mudunhu reMidlands uko kunogara varoodzai maturure vanoti masabhuku akatovaudza kuti vakanzi vasape mbeu chero munhu anofungirwa kuti haasi webato reZANUPF.
Isu kuno kugokwe takato kuhomezwa ni varidze musha, varidze fu, wanoziti ivo ndo wakuru, wazose, masabuku, frikiza ni majishi. Kutikana iwe usingatigiri musangono urukutonga, weza npiefu, hawani mpeu, hawani chikafu, hawani chokujika. Inelezi zinotisha misa zikuru, unokuti isu mkuziza kwedu. Echo kuti chikafu chinobva kuhurumende, hurumende neZANU-PF zvine musiyano.
Mushandi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira varamba kuti bato ravo riri kunyima vanopikisa zvikwanisiro zvokurimisa vachiti zvinopiwa mwana wose weZimbabwe. Gurukota rinoona nezvokurima munyika, Dr. Angelus Masuka, vati vanga vari mumusangano asi vanogara vachitaura kuvatori venhau kuti chirongwa ichi ndechehurumende chekubatsira vekumaruwa nemupeu nefotiraiza pasina kutarisa kuti wabuda mumba mani. Asi mutauriri weTCCC vapromisi mukwananzi vati vachasuma sadhaka nezvekushungurudzwa kwenhengo dzavo dzichinyimwa mbeu, kupambwa nekurohwa kubva zvapera sarudzo. Nyaya yekunyimwa kwezvikwanisiro kwevanopikisa yave nemakore echiitika kunyange hurumende ichitsika madziro ichiramba kuti zviri kuitika. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Chirongwa chegore rega rega chesanganai hlanganani World Tourism Expo chinotanga nhasi muguta reBulawayo chichipera nemusi wemugovera. Chirongwa ichi chinorongwa nesangano reZimbabwe Tourism Authority nebazi reMinistry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry. Nechinangwa chekuunza vemabhizimisi vanotenga, vanotengesa kuzoshambadza zvinhu zvavo. Evans Zininga West Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Tourism Authority va Godfrey Koti kuti tinzwe zvizhinji.
Sangano wedu esanganai hlanganani Tourism Expo tagadzirira chaizvo, tamirira kuona musangano uchitanga uyu. Chigore rino tine vashanyi vauya vatinoti mabuyers vari kubva kunyika dzapati wandei pasi rose dzinosanganisira United States of America, United Kingdom, Germany, China, Dubai nezvimwe zvakadaro. Nyika idzi dzauya kuti dzisangane nemaexhibitors vanenge vachiratidzira zvirimo muZimbabwe, zviwanikwa zvirimo muZimbabwe munyaya dzekushanya nekushanyirana. Inyaya hombe chaizvo nokuti tawana mabuyers anokwana iwo 100 gore rino. Zvakare maexhibitors, tine maexhibitors anosvika iwo 378 atiasvika munyika muno ari kuexhibita kuZimbabwe International Trade Fairground uko kwashukudzira mutambo uyu.
Ngatitariseiwo kuti chirongwa chegore rino chichitariswa nechegore rakapera, uwandu hwevari kushambadza nevari kutengesa nevari kutenga hwakasiyana zvakadini?
Gore rino zvakare igore ratikuona kuti maexhibitors edu auya neuwandu. Tikatarisa gore rapfuura takaita iyo vanosvika 256, asi gore rino tapfuura nenamba inokwana iyo 100 maexhibitors auya kuzoratidzira zviwanikwa zvirimo muZimbabwe. Saka tikutarisira kuti mutambo uyu unenge uri mutambo wakakura chaizvo.
Zvimwewo zvamuri kutarisira kuti muchasanganisa pachiitikwe ichochi ndezvipi zvingada kuti veruzhinji vazive?
Tichaita investment forum pakare paya. Toita zvakare yatinoti Aviation Forum. Tozotarisawo zvakare career guidance inova iyo inotibatsira mukudzikinura vagoni vebasa ratinoita iri rekushanya nekushanyirwa vasati vabuda munyika ino yeZimbabwe, vakwanisewo kubatsirikana nemabasa vachigadzirirawo zvakare macareers avo munyaya dzekushanya nekushanyirana ipapo. Tozotidzwara kupedzisira tiri kutarisirawo kuti taita mutambo utange une ruzhinji, atinoti public day, atange tichiedza isusu vaimbi vane mukurumbira chaizvo, vanosanganisira Master KG South Africa Sandra Ndebele nevamwewo vakadaro muno muBulawayo musi weSaturday.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze uko kwakapararira nenyika, mashoko amungavape ekurudziro pamusoro pechirongwa ichi ndeyekuti kudii?
Patiri kutaura tichiti isusu tine investment forum, ndopatiri kutarisira kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe
zvinge zvichitora matanho zvinge zviri pamberi zviri izvo zvinouya nevanhu vari kunze hama neshamwari dzavari kushanda navo ikoko munyika dziri kunze kumadiaspora uko ngavauye navo vavaratidzewo zvirimo muzimbabwe kuitira kuti vakwane kuinvesta vakadaro mabhizinesi avo anosimuka nokukurumidza nokuti vanhu vana mazvina bhizinesi vari munyika muno izvezvi kutaura kwatokita vari kutsvaga hama dzinenge idzodzo dziri kudiaspora saka ngavasanonokerwa kana kutorerwa mabasa nezvizvarwa zvinobva mune dzimwe nyika dzichiri dzemuzimbabwe ivo vari mazimbabwe ngavadzoke kumusha vainveste kumusha
ava vanga vari mutauriri webazi rezimbabwe tourism authority vagodfrey coti vari parunhare kubulawayo naevans zininga westudio 7 ratichimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi munewsday sangano rezimbabwe coalition on debt and development kana kuti zimcod rinoti zimbabwe ndiyo inodhurisa mafuta yekufambisa dzimotikari kupfuura dzimwe nyika dzose mudunhu resadak Zimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA yakakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari mukati memasvondo maviri apfuura munewsday makare gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa haana zvinhu zvekushandisa zvakakwana vachiti vasvitsa chichemo chavo ichi kubazi rinoona nezvemari sangano revakamborwa hondo yerusununguko rezimbabwe National Liberation War Veterans Association rakasarudza vatungamiri vayo vatsva sachigaro mutsva ari Andries Matibela uyo akatora chigaro chaimbova chavakris mutsvangwa avo vave gurukota rehurumende yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 muri sei tiri kunzwa kurwadziwa chaizvo kuti muparlamendi yedu yezimbabwe mune dzimwe harahwa dzingadai dzaakumamisha dzichiona kuti mbudzi nemombe zvavharirwa here huku dzapinda here muchikwere kana kuti muchirugu dzichitarisa kuti vapwere kumusha vazukuru vari kufamba sei zvekufamba sei kumamisha uku kwete kungodai munhu achiri muparlamendi nhasi uno maakuona zvavava kutiitira vatidzingira vana vechidiki vaifanira kuti vatore nyika vaendese kumberi ivo ndoo sara varimo muparlamendi vamudhenda muna nyara vamudhenda muna tsveruka vamudhenda muna nyara nyika yezimbabwe
makadii vana tanonoka hwande ikoko kuno kuzimbabwe tiri kuoneswa nhamo zvekuya kuti ivo mapurisa nemasoja iva havanzwi kana kuonawo zviri kuitika here izvi mushandiswa vechete vasina zvaari kuterwawo zvine musoro azoubetsereki ngavari kuchenekedze kodzero dziana yezimbabwe kuti kuzimboda kukuona ivo gavachivana mamwe tambo
mangwanani yakanaka pastudio 7 mangwanani yakanaka pastudio 7 ya zimbabwe inoda vanhu vakashinga vakaita sanastani mukasawo vanotaura zvinhu zvine chokwadi zvinhu zvinonzwisisika ndi vanhu vanoona zvematongerwo enyika zvatinokurudzira kuti dai tikawana vanhu vakadaro muzimbabwe zimbabwe inosununguka rambai makadaro vasteni mukasa tinokutendai chaizvo rambai makatsigira tinoziva kuti aiwa zimbabwe ichanaka nerimwe rezuva tinokutendai chaizvo
chavangu uyo ngavabvunze monzora kuti vana vezimbabwe vakamira sei angaona zvake senge tiri mapenzi but mberi uko kune nyaya uko chavangu mberi kune nyaya hama yangu siyana nazvo zvokutumwa nezani izvi iwe shuwa wada kuguta kwako woga nokuti uchazopiwa zvemari nezani nyange iwe mudhenge iwe handivoni kuti une waya dzakakwana ko icho chinomboita kuti imwe mungomanyira kungoti kwai munhu ari kona mampa tripc mundoti ndizvo nemhaka yei gore riyando zvakaita monzora akarikola akadii akadii imwe mukazvitevedzera nhasi kwavuya zveumwe angonyukira mumakumbo seshuro wati riko mazvitevedzera kuratidza kuti mune rimwe nachavangwe.
Vashamarari vestudio, hatinonyanya kuiterera Studio 7 zvakanyanyisa. Tachikumbirawo kuti ruzhinji ngarurege kupa vachamisa pressure. Munhu anoziva zvaari kuita. Handiti isu ngatingomirai tingoteerera zvavanenge vachitaura. Plus tachikumbirawo kuti ivo vachamisa vacho futi kana vachitaura specially kuti namachembera ari kumamisha uku namadhara ari kumamisha vamwe vasina ndaa chikoro vanyatsokutsananguravo nechishona vachiudzawo vanhu vakavavhotera vanhu vemusangano apa tichikati vanhu vakavhota tongoti munhu wese edha ndewezanupf edha ndewe3c nokuti zvinhu zviri kuomera munhu wese hazvisi kungoomera vanhu ve3c shopu ndeimwe chete yatinopinda zvikoro ndizvozvo zvipatara ndizvozvo saka tachikumbira kuti vatijekeserewo nechikaranga kana vachitaura zvimwe kumasocial media vouya kuno vachititsanangurirawo kuti aiwa zvinofamba so ndavawo pakati ndavawo pakati tinozviziva kuti machampion takatsamwa asi ngatiregei kupa pressure yakanyanya.
Studio mavadiko zvenyu. Aiwa isu tinofara kana muchinge masimba vana mukoma Jonga nevamwe vese. Tinofara nezvamunotiita, munotidzorawo pfungwa patine nzvimbo hwangu kuti masocial media pane zvakawanda zvinoti baya mwoyo. Zvino hatichazivi kuti dai pasina imi chokwadi chairamba chakavanzwa. Kuru zvatinotenda kwamuri ndo nyaya idzodzi dzekutiba maupdate anenge azviri kuitika. Asi ndechikumbirawo kuti dai shuviro yedu yazadziswa. Vachamisa hungu ngavambonyarara havo kusvika panonzi Sadhaki vakuda kuita musangano wavo but after musangano wesadhaki usina zvawabudisa vachamisa tinovakumbira kuti vaise bhaibheri pasaiti nekuti hondo dzemumabhaibheri dzaidzi dzaitobhiwa vanhu vaitonhorwa handiti vanhu vaienda kutonhorwa vanhu vaitokumbira hondo kuti vaitobvunzawo kune maprofita kuti tinonodii kwatiri kuenda vaisangoti god is in it mwari anotibatsira mwari anototibatsira kana isu tichinge tafunga kuzvibatsira nemamirira zvaita izvi nezviri kuwana chavangu izvi tripusi inosara yatodistroika saka tikaramba tichinonokera inofa kwedu.
Pastudio 7 makadini ko ndiri ndotsvagawo sisi wangu kwamutundumura wekushorugwe anonzi Maria Mutundumura makasununguka kundibata panhamba dzinoti 0616277219 ndiri paSouth Africa.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi, vanhu vafa mukurwisana uku vasvika pazviuru zviviri, zvichinzi mativi maviri ari kurwisana awa afirwa nevanhu vakaenzana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuedza kuwana nzira yekubetsera zvizvarwa zveAmerica zvakabvutwa nevarwi veHamas, vachiti zvinoratidza sekuti Hamas yakatapa zvizvarwa zveAmerica zvinoita makumi maviri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Citizens National Assembly yebato reCCC rakaita musangano mukuru muHarare richikurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine uremu hwemadhora makumi mashanu kwakukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga chesanganai changanani World Tourism Expo chiri kutanga nhasi muguta reBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bethlehem.